Tichitarisa mashandiro yehurumende yeZimbabwe pamusoro pekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze, havasi kuratidza sekuti climate change inyaya chaiyo chaiyo iri kutadzisa hurumende kurara kuti toita sei kuti tidzivirire vanhu vedu kubva kumatambudziko eclimate change.
Sei muchidaro?
Semuenzaniso, tine madonations akauya kuzobatsira vanhu vecyclone Idai. Mari zhinji dzakanyangarika. Hatina kuona vanhu vachisungwa kuti vatora mari idzodzo dzisiri pamutemo. Tichine vamwe vashoma vachiri kugara mumatendi vakakanganiswa muna 2019. Ndoda kutaurira kuti pakaitika zveimwe cyclone nhasi unowu, kune vanhu vakararama patsaona yemuna 2019 vanokwanisa kufa nhasi unowu. Asi taane makore maviri ekuti tinokwanisa kunge takadzidza kuti zvinhu zvinogona kuenda nepamwe. Tingaite sei kuti vanhu vavake misha yakati simbei uye munzvimbo dziri nani? Zvinhu izvozvo hazvisiri kuitunze. Pane grand re 10 million rakapiwa kuMinister of Agriculture muna 2019.
Yaakabva kupi mari?
Kubva kuGlobal Green Grants. Vakanyora pamwe chete neWorld Food Program proposal iyoyo. Nanhasi mari iyoyo ichingoripo, nekuti panodiwa plan, ingori plan of action, nekuti tichaishandisa zvakadai zvakadai. Shoma shoma ndo yakashandiswa, asi zhinji yacho ingoripo. Mavictims eclimate change vaifanira kuti vabatsirwe variko, asi havasokwanisa kuwana that help.